ndakashanda naSandra kuDaily News kwenguva yakareba. Anga ari senior reporter pandakasvika ndiri reporter. Akapromotwa akaitwa political editor weDaily News, ini ipapo ndanga ndiri chief reporter. So mastories atainyora ekupolitics taisa kuna Sandra.
Mungati muchavarangarira semunhu anga akaita sei?
Anga ari munhu aiziva basa rake, ende anga ari munhu anga ari pachokwadi, anga ari professional, plus anga ari munhu aivaka, aibatsira majournalists anengachipinda munewsroom vari vechidiki vachibva mauniversities vachibva macollege achivabatsira kuti nhau dzinopepetwa sei nokuvapa confidence. Plus yanga isiri nyoreka kuti munhu angari wechikadzi futika kuti aitwe political editor of a newspaper rangari guru pepa rero. I think by then the Daily News was the leading newspaper in the country, not the Daily News ranasiri iro chairo chairo. Vana Sandra vaiti vakanyora mastori munguva iyo ndo yanga iri nguva yehonde yeminda, ndo MTC payanga ichangotanga. Bepa racho ndiraitonzi Munana Rusapemo. Ukaonekwa wakaribata bepa rero ranyorwa story inenge iri papeji 1 yanyorwa naSandra Nyaira, waitonzi yabepa iriro ritsenge, because hapana changa chisingabudiswi naSandra. Ainyora zvino unyanzvi zvokuti taishanda nomumwe anzi Colin Chiwanza namudhudhisi Matutu nenini taitokwikwidzana. Sandra ototi kana kuma9 ototi munengina pedzi naColin Chiwanza namudhudhisi bepa ndatopedza chitsvaga mastori omukati kunana peji 2, 3, 4 bosi tangoti kana peji 1 yavapo zvinoreva kuti bepa rapera. Saka taiti tichisvika tisamutambe ta morning diary, Sandra yabva atokuudza kuti havaningina fonera Ruhanya, fonera muningina wako Matutu Mududhuzi kana kuti Brian Mangwenda anga ari kwaMutare kuti bepa ratopera peji 1 yavapo. So anga ari leader noti wokutamba achinyora ende achiziva kupepera kwenyawe.
Zvii zvimwe zvamungati acharangarirwa nazvo?
Pamusoro pezvo anga ari munhu aivaka vamuhanu, aibatsira vanhu vabva kumakoreji vana vechidiki vauya kuzonyora. So Sandra was a leader in the newsroom, anga ari mutungamiri panyaya dzokunyorwa kwenhau, ende yanyora nhau yokuti nguva yanyora vana Sandra Daily News chairo chairo. Bepa reDaily News ranga risvikasviki 10 dzemangwanani riri mustreet muHarare, ende ndoparaiprinda mapepers ari more than 100,000 a day, between 100,000 and 150,000 newspapers a day richitengwa naSandra. Kana vatonyora story yakanzi by Sandra Nyaira papage 1, bepa ranga risingasviki 10 a.m. riri muroad reDaily News. Kana mazvindi aitotaura kuti kunhasi kana Sandra asina kunyora kuti kuvanzvadzi vari kupi, kana Sandra anyora story tinowana masales, bepa rinotengwa sereka. Haa, yanga rishasha zvokuti zvatirwadza stereki zvaitika zvizvizvi.